Kutripartite Negotiating Forum iyo zvino ndipo pakatomira. Hapana kana movement chaiyo. Takapedzisira tatenderana kuti ndezvipi zvazvo zvinofanira kutoitwa tiri pakati pe-COVID-19. Marecommendations tange takatenderana. Minister kati achaenda nazvo kucabinet. Ndiyo kuenda ratu, haana kumbodzoka kwatiri, saka kuTNF hapana zviri kutofamba.
Saka kana pasina chiri kuitika kuTNF, muri kukurudzirawo nhengo dzenyu kuti dziite sezvi zvamuri kuitawo seZCTU.
Nzira takatora yekuti mamembers edu ngaaone kuti kumasectors wavo nekumaenterprises vashandi vanobhadharwa mari yeUS dollar. Sezo hurumende haisi kuda kubuda netingati policy framework.
Iri kutambirwa sei iyo kurudziro yenyu?
Izvozvo tiri kuona kuti panoratidza kuti pane movement nenyaya yokuti tanzwa mamembers akati wandei vachiti maemployers avo ari kubhadhara tingati 50% yemari in US dollar. 50% yemari in RTGS. Saka kune maemployers ari kutovumirana neZCTU kuti vashandi ngavapiwe US dollars wages or salaries. Vari kuedza kupa apo neapo. Tikutarisira kuti nekufamba kwetime vashandi vese zvavo vachapiwa mari yakati kwanei iri US dollar.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nenyaya yokuti economy chaiyo yato dollarizer. Pese pese patinofamba tichitsvaga maservices. Ingava unoda kugerwa musoro, unoda kutenga chikafu, unengochajiwa neUS dollar. Saka tinoda kuti mushandi wese abhadharwe in US dollar. Tikutarisira kuti nekufamba kwetime maemployers achaita give in. Vobhadhara mari inobatika.
Asi zvizva mamamboirirana kuTNF nenyaya?
Tange takawirirana kutripartite negotiating forum kuti panodiwa tingati pachirungu currency reforms, because tange tawirirana kuti kana kuona kuti mari iri kushandiswa iyo zvino haisiyo mari inobatsira ufumi hwenyika. Hurumende yakaenda yakaintroducer tingati vanoti ma-auction floors, kunotengeswa mari ikoko. Haisiri izvo zvakabva kuTNF. TNF takataura nenyaya yecurrency reform. Nyaya iyoyo hurumende haisati yadzoka kuti titaurire kuti chii chakatadzisa kuti tikwanise kuchinja currency yetu. Sezvatakawirirana kwekutanga kwegore kuti hurumende kana maprices asina kustabilizer, kana kuti kana mari yedu isina kustabilizer within the 6 months, tinofanira kuadopta rand. Tiona kuti zvatinenge tichiwirirana kuTNF, hurumende inoita zvayo